wakaitika kugeda geda kwemeno vamudenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubhonzo chaiko kwakaita bata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana Hwende vana Biti vana Huchi vana Bhondo vaakudzokera muparliament vakaita kuvhunduka kukuru vakaita kutya kukuru vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzava kupinda muparliament chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyelo yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika okanga makuti flag ine yellow color zuva rine yellow color sunflower ine yellow color yellow color yakazara pamasimbols enyika even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi zvokwadi takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda havana maturo
Dr. Mavhaza munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko ava mafume
ndauti ndikuzoti mashoko ava mafume hapana zviri pamakumbe enyoka kungotaurawo detembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro chokwadi chakaitika ndechekuti vachinotimba vakasimudza nyaya ine musoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra kusanganisira nemunhu wezanupf kuti munyatsoona kuti zvinoreve izvi bato rezanupf havana kala yavanoti idho kala inonzi party kala bato retbc vakabva vangotaura kuti kala yavo inonzi yelo havana muka havana mudi havana chii kunze kwekala ruvara rweyero saka kana chinotimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu ruri kuratidza bato raanomiririra anenge asina kutyora mutemo kana kutadza ari kungovandudza ari kungotaura mutemo wagara uripo isu tagare tinoziva kuti bato retriple c vana vasina kurayirwa zvakanaka vanongoda mhirizhonga pese pese vakatowana pekutanga mhirizhonga napo panyaya iyoyi
tinzwe kuna vamafume vamafume hanzi mutemo weparamende standing rules and orders haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo zvataurwona vamavhaza munoti
uyu murume uyu anenge asingazivi mutemo kana usingazivi mutemo unobvunza spika veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zviri rongo saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimbori yepati here nokuti pane pati dzinopfeka zvegirini uyu murume uyu anenge achadzingwa muzanu kana achifunga kuti zanu haina kala zanu ine kala tokuudza kuda kulandanoko munoona ini black and white zanu inoita zvinhu zvegirini yaitomboti futi yellow ndeyavo vanotivo futi zveredhi ndezvavo zanu inotori neflegi yayo yepati inotori nemakala inotori nesikavhu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro saka kana uchida kudzingwa muzanu rasha muromo uchiti haina makala ine makala asi chanetsa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa chamisa auya sechamupupuri auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava
Dr. Mavhaza
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato retriple c chipfeko chine ruvara rweyelo kana uchinge wapfeka ruvara rweyelo uri wetriple c uri kuratidza vanhu kuti uri wetriple c bato rezanupf rine makala akasiyana-siyana makala edu ebato rezanupf ndo makala atinawo futi paflegi yedu yezimbabwe asi kana taa kupinda muparlamende hatiende takapfeka flegi yezimbabwe hazvitobvumirwa kupinda muparamende wakapfeka flegi yezimbabwe unless wakaisa kaflegi kadikidiki pakona
tinzwe kuna vamafume pindurai tinzwe
uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure vamunangagwa vanofamba vakapfeka sikafu inova nemavara vanopinda nayo muparamendi vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda chii chakatoipa sikafu kana